Gweta rukumirira vakombai vaBrian Dube vauza Studio 7 parunare kuti darire High Court rakatambira chikumbiro chavo chekuti sarudzo dzekutsiva vakombai avo vaive kanzu raimirira Ward 1 pamwe navastole avo vaimirira Ward 4 dzimbomira kuitwa kusvika dare iri rapa mutongo waro pakupikisa kuri kuita vaviri ava kudzingwa kwavakaita. Vakombai navastole vakadzingwa negurukota rezvematunhu vasevhia Kasukuwere pakupera kwakukadzi mushure mekunge dare rakazvimirira kana kuti Independent Tribunal yavaive vasarudza yanzwa mhosva yaipomerwa vaviri ava pamwe nemamwe makanzura gumi nematatu eguta reGweru. Asi vaDube vati mutongi wedare reHigh Court Justice Nicholas Matonsi vakabvuma chikumbiro chekuti sarudzo dzekutsiva vakombai navastole dzimbomiswa.
Danho ranga richida kutogwa navakasukuwere nezek nderekuti vanga vachida kuita mabi election kuward 1 yavakombai hamutendi neward 4 yakanzela Stole muGweru, asi vakamiswa nezuro mushure mekunge dare guru reHigh Court raona kuti zvanga zvisina kukodzera, zvanga zvisina kunaka kuti vaite mabi election iwayo vachishandisa decision ya tribunal nova yaka iri kuchallengewa kureview kuHigh Court, nekuti zvinoratidza kuti panogona kuva nemikana yakakura kwazvo yekuti decision yetribunal iyoyo inogona kusendekwa parutivi nekuda kwekuti inogona kunge yakakanganiswa pamutemo maitiko akaitwa zvino.
Vadhwe vati vanotarisira kuti dare reHigh Court richatanga rapa mutongo waro pachikumbiro chavo chekuti mutongo wekuti vakombai navastole vadzingwe wakapiwa neIndependent Tribunal waive usina kufanira.
Pamamiriro ezvinhu izvozvi ndepekuti vakasukuwira havana zvavanogona kuita maringe nemawards emakansela maviri aya, nokuti zvinhu zvavanoda kurimba nazvo zvekutribunal zvinofanira kutanga zvaongororwa neHigh Court kuti zvakaitwa nomazvo here. Zvinova zvatinofungidzira kuti zvakareshwewa zvizhinji, ende tinoda kuti tikuzivisei kuti nenguva shomanene review yacho inogona kunge yanzwika vobva vadzokera kubasa.
Vakasukuwere vakamisa makanzura eGweru basa mugwere ra2015 vachivapomera mhosva yeuori pamwe nekutadza basa. Kunyange hazvo dare reHigh Court raive rapa mutongo wekuti izvi zvaive zvisiri pamutemo, vakasukuwere havana kukasika kuteerera izvi. Zvichakadaro, sachigaro wekambani yeZITF amai Ruth Ncube vanoti gadziriro yechirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chegore rino iri kufamba zvakanaka. Amai Ncube vakaudza vatapiwe nhau munguva pfupi yapfuura kuti kusvika pari zvino zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvenzvimbo yeZITF zvainge zvabhukwa, uye pane nyika gumi neina dzemhiri kwemakungwa dzinosanganisira China, Germany, Japan, Indonesia pamwe nedzemuAfrica dzinosanganisira South Africa, Namibia neTanzania dzakatozivisa kuti dziri kuuya kuchiitiko ichi.
ZITF 2017 yaqala kulinyanga ezayo, iqala mhla ka 25.
ZITF yedu yegore rino iri kutanga mhla 25 kusvika mhla 29 April. Ndingindira regore rino rinoti harnessing linkages for industrial development. Tiri mubishi rekugadzirira uye tinofara kuti gadziriro yedu iri kufamba zvakanaka.
Trade fair yegore rino ndeyechimakumi mashanu nesere kubva zvakatanga chiitiko ichi. Chirongwa cheZITF chakanangana nekuratidza vekune dzimwe nyika zvigadzirwa zvemuZimbabwe kuitira kuti zvitengwe kunze kwenyika, izvo zvinozoita kuti nyika iwane mari yekunze iyo iri kutsvagwa nemaziso matsvuku kuitira kuti ibatsire mukuvandudza upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.